Izvi zvaziviswa nevakafanira kubata chinzvimbo chemunyoro anoona nezvekufambiswa kwebasa pamwe nekuburiswa kwemashoko mubato iri vaPatrick Chinamasa mushure memusangano wePolitbureau yebato iri nhasi. Vatogare pina vamatutu avo vange vari nhengo dzePolitbureau varasikirwawo nezvigaro zvavo mudare iri, uye imwe nhengo yevechidiki vatendai Chirau ndivo vapohwa matomu kuti vasanobata chinzvimbo chemunyoro wevechidiki muPolitbureau chinove chinzvimbo change china vatogare pi. Vachinamasa vati Politbureau yatora dano iri mushure mokunge yamboyambira vatatu ava, mushure mokunge vataura mazita evanhu vakawanda gore rapfuura vachiti ndivo vaiita zveuori.
This indiscipline within the party will not be tolerated, and as such the following decisions were made. Comrade Pupurai Togarepi, who was serving as the secretary of the Youth League at the pleasure of His Excellency the President and First Secretary Comrade E.D. Mnangagwa, with immediate effect ceases to be the secretary of the Youth League. As such, he is no longer a member of the Politburo, but he retains his position as a central committee member. Two, Comrade Matutu and Comrade Godfrey Senengamu have been immediately removed from their positions as the Deputy Secretary for Youth League and Political Commissar, respectively, and this will be for a period of 12 months. What this means is that there will be ordinary card-carrying members of the party.
Asi vachinamasa vati vatogare pi vacharamba vachikokera nhengo dzedare reparamende. Vati vamatutu navatsenengamu vabviswawo pazvigaro zvavo muYouth League kwegore, uye kana gore rapfuura vanogona kukukwikwidza zvigaro muYouth League. Vaviri ava vanziwo vaende kunodzidziswa gwara remusangano kuchikoro chemusangano chinodzidzisa gwara iri cheHerbert Chitepo School of Ideology.
The Politburo also directed that during this period the two comrades Matutu and Senengam should undergo a compulsory ideological orientation course for 3 months at the Herbert Chitepo School of Ideology.
Hatina kukwanisa kubata vatogare pi vatsenengamu navamatutu kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Nemusi wemuvhuro vatsenengami navamatutu vakadoma muzvina bhizimisi vakuda kwashita gwirei vaBilly Rottenberg navatafadzwa musarara sevamwe vevanhu vari kuita uori munyika uhwo vakati hwave kukonzera kutambura kweveruzhinji munyika. Vaviri ava vakati vaiziva kuti pane zvaizoitika kwavari vakakurudzira veruzhinji kuti varwise uori munyika. Vatagwirei nekambani yavo yesakunda vakapiwa basa nehurumende pachirongwa cheCommand Agriculture, kwozotiwo vaRottenberg ndivo vega vakapiwa rezenesi nehurumende kugadzira ethanol iyo inosanganiswa nemafuta emotikari. Vamusarara avo vanotungamira sangano revanogaya Chibage vakapomerwa mhosva yekukonzera kushayikwa kweupfu munyika nenyaya dzeuori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.